mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 17 Chivabvu 2022 makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Asi ngatizive kuti nerimwe divi zvinhu zvakashata zvikuru paekonomi yeZimbabwe nokuti kunondotenga vanhu ikoko kungava kunana South Africa kana kupi ndio kwavari kutocreata mabasa ikoko nokuti pese pese paunotenga kungava kuzvikonyika kana muZimbabwe ndio paunenge uchicreata basa ipapo.
Hurumende inomisa kwemwedzi mitanhatu kubhadharwa kwemutero pane zvimwe zvinhu zvinounzwa munyika zvakaita seupfu, mafuta, mupunga, shuga nezvimwe.
Saka shuwa dai vakuru vakambotarisisa kuti timbomira hedu kushandisa bhondi tomboshandisa US dollar zvingave nani pamwe kutambura kwavanhu kungapera.
Sangano reNational Consumers Rights Association rinoti kukwidzwa kwemitengo yezvinhu kuchaomesera vanhu vagara vane mutoro mukuru pamusoro pemihoro yavo mishoma.
Futi yaakashandisa R15 ifuti yatiri kugara tichinzwa madebates achiitika kucongress kuti futi haizi futi inofanira kuvhumidzwa kutengwa nevanhu ifuti dzakagadzirirwa nyaya dzehondo.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nhasi vanotarisirwa kushanyira guta reBuffalo mudunhu reNew York kunosangana nemhuri dzevanhu gumi vakapfurwa vakafa mune imwe supermarket nemusi weMugovera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa kuti kwemwedzi mitanhatu iri kutevera hurumende haichabhadharisa mutero wekupinza zvinhu izvi munyika kana kuti import duty. Zvimwe zvezvinhu zvakataurwa nehurumende zvinosanganisira mupunga, flour, cooking oil, sugar, munyu, majarini, upfu, sipo nezvimwe. Hurumende iri kuedza kugadzirisa mamiriro ezveupfumi. Svondo rakapera hurumende yakarambidza mabhanga kukweretesa mari. Nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kunyange hazvo zvaitwa nehurumende izvi zvichiita sekuti zvinobatsira vanhu panguva pfupi hazvina zvazvinobatsira nyika mukugadzirisa mamiriro enyaya dzezveupfumi.
Ndichiona sekuti zvina paviri pokuti zvinogona kunakira vanhu kuti zvinhu izvozvizvi sokunzwa kwandaenda tomboita nhasi kuti zvimwe zvacho hazvichatoyanikwi muzvitoro zvemuZimbabwe. Saka kuti zvikwanise kutengwa kuzhe pasina duty inenge ichachajwa kuti zvipinde munyika zvinozoita zvinhu izvozvo zviwanikwe muZimbabwe pamwe chete nokuti zvinge zvakachipa kana zvapinda muZimbabwe zvinenge zvawanda vanhu vachinji vanotika kunana South zvawanda muZimbabwe zvachipa vanhu vaakuzviwana. Asi ngatizive kuti nerimwe divi zvinhu zvakashata zvikuru paekonomi yeZimbabwe nokuti kunondotenga vanhu ikoko kungava kunana South Africa kana kupi ndio kwavari kutocreata mabasa ikoko nokuti pese pese paunotenga kungava kuzvikonyika kana muZimbabwe ndio paunenge uchicreata basa ipapo pamunhu waunenge uchitengera pabusiness raunenge uchitengera iroro. Saka izvozvo hurumende ngaizvione kuti zvinhu zvairi kuita izvi zviri kuendesa mabasa kwacho kunondotengwa navanhu ikoko. Zvekare vari kuendesa futi mari inokosha yamaus dollar yaidere ichinge ichishandiswa muZimbabwe kuti ikwanise kutenga zvimwe zvinhu zvatisina muZimbabwe zvakaita sepeturo, zvakaita sana diesel. Saka zvina paviri pamwe ndo saka hurumende yati kusvika mwedzi mitanhatu inotevera vakaita saizvozvo
vanhu veruzhinji vanga vane basa rekuti tenga flower kana kuti mipunga nemajarini nezvimwe zvakadaro kubva kunze kwenyika kubatsira vamwe vanhu vari kunze kwenyika asi munyika mavo zvinhu zvisingafambi. Munoona sekuti ruzhinji rwevanhu runotarisa nyaya iyi nenzira iyoyo?
Ruzhinji rwavanhu haruisisi izvozvo. Ruzhinji rwavanhu runotoda dzidziso yenyaya dzemari. Ruzhinji rwavanhu runotoda dzidziso yekuti umwe nomumwe wedu ngaakwanise paanogona napo kuzvidzidzisa nezvemari. Mumwe nomumwe wedu ngaakwanise paanogona napo kukwanisa kuumbiridza iye yatinati ikonomi yake kuti panomonaka zvinhu. So kunaka kwazvino ndi zvakamboita paya neUS dollar. Vanhu vanobva vakwanisa kushandisa mari iyezvi nenjere mukati. Kukireta maikonomi avo ivo pachavo. Nokuti ikonomi dzedu dzokuzimbabwe dzinotidetsera kuti ikonomi dzinogadzirirwa kunge dzakanakira vashoma chete. Padzinokunakira iwewe ipapo chigadzirawo mari chishandisawo mari dzako zvine musoro kwatinoti kurima mari kuyoko. Zvekare vanhu ngatizive kuti patinondotenda kunze kwenyika kuyo idzi dzizohombe iyoyo. Pautenga ipapo kungava kuDubai kungava kuChina kungava kusouth ndiwo pawatocreata basa rako ipapo. Chireka kuzodzoka kuZimbabwe wakuti ko basa rangu riri kupi, iwe wandokumura mari dzako ndirikuone nguva ikaiko. Saka ngatidzidze kuti zvinotinetsa munyika tikwanise kuzvigadzirisa munyika imomo kuzvatinoti kuda mainnovations aya kuti tozviwana sei munyika medu panguva dzino. Pamwe hurumende zvekare ndopayati for the next 6 months shit tobirira ipapo. Pamwe wari kwachida kuti vanhu after 6 months idzodzo vakwanise kufunga kuzvigadzirira nokushandisa mari dzavanowana munyika mavo zvinozoita kuti vacreate mabasa avo nevana vavo munyika yavo.
Avo vange vari nyanzvi mune zvamabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Zvichakadero, sangano rinorira kodzero dzevatengi reNational Consumer Rights Association kana kuti NACORA rinoti kukwidzwa kwemitengo yezvinhu kuchaomesera vanhu vagara vane mutoro mukuru pamusoro pemihoro yavo mishoma. Mutauriri weNACORA amai Lindi wePilime vanoti zvingave nani kuti hurumende ikaita hurukuro munyika pamusoro pekuti pari zvino nyika ishandise dhora rekuAmerica, dhora remunyika rigoshandiswa kana dhora remunyika rasimba.
Mitengo yasvika pasinga achakwanisiki neruzhinji rwevanhu muno muZimbabwe. Zvingabetsere kuti tidzokere mukushandisa US dollar nokuti bond chairo udzamu hwaro wadzikira zvisingaiti. Izvi zvave kuita kuti mitengo yezvinhu zvakawanda zvikwire. Tikatarisa kuti mutengo wefuel wakwira, mutengo wemagetsi wakwira. Zvese izvi zvakusundira kuti mutengo wechikafu naiwo ukwire. Iko zvino neshugawo mutengo wayo wakwira, vanhu havachakwanisi kuti vazvitenge. Zvapa mitengo isingaiti. Kana takatarisa kuti ivo vanhu vacho vanofanirwa kutenga vari kutambira mabhondi, mabhondi achanyanyobetsera, atowedzera kutambura kuri kuita vanhu. Ipapo mitengo zvairi kukwira kudai, mari iri kutambirwa nevanhu haisi kukwira. Saka zvinoreva kuti vanhu vanoramba vachingowedzera kutambura havasi kubatsirikana. Bhondi pacharo harisisina zvariri kubatsira pano muno munyika. Saka dai zvaibvira zvaongororwa kuti kumboshandiswa US dollar kusvika panguva yatichaona kuti mari yedu neupfumi hwenyika yedu wave nechiremera chiri nani chichaita kuti vanhu vakwanise kushandisa mari yemunhu. Saka shuwa dai vakuru vakambotarisisa kuti timbomira hedu kushandisa bhondi tomboshandisa US dollar zvingave nani pamwe kutambura kwevanhu kungapera.
Avo vange vari mutauriri weNational Consumer Rights Association amai Lindi wePilime vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Vechidiki vakaita musangano wekuziya mafambiro akaita chirongwa chemusangano weZimbabwe Electoral Commission neNational Youth Council wakaitwa kubva musi wechishanu kusvika musi wesvondo muHarare. musangano uyu wanga uri wekubatsira vechidiki kuti vanzwisise mafambiro akanaka esarudzo. Gurukota rezvemitambo nerechidiki Kirsty Coventry nemumiriri weSwitzerland kuZimbabwe vaNicolin Jäger vakakurudzira vechidiki kuti vabatsirewo mukuvakwa kwenyika. Mumwe wevechidiki aikokera musangano uyu ari mukuru wesangano rinoshanda nevechidiki reH Foundation vaJohn Muchenje. Aita hurukuro na Evans Zininga weStudio 7.
Chimutanga kubva musi weFriday kusvika musi weSunday muHarare manga mune musangano wanga uripo wakaorganizwa neZEC neMinistry of Youth ZYC and AU. Unova musangano wanga wakanangana maringe nekukurudzira vechidiki kuti vaparticipate mumaelections muZimbabwe. Pachiti kuparticipate tikuruva meaningfully and actively, kuti ngoparticipate just kuvota.
Nyaya dzaitaurwa nezvadzo pamusangano uyu ndedzipi?
Munharuva dzakataurwa takakurukura zvakawanda uye taioneswa nekudzidziswa basa rinova basa reZeki. Nekuti zvii zvatinotarisira isusu sevanhu kubva kuZeki mizvunzo yakavhunzwa nevechidiki yanga yakawanda vachipindura kuburikidza nekuti isusu takazivawo kuti Zeki mavoters roll inopa maparties uye nemacontestants ese. Then also Zeki inokurudzirwa kuti iburitse maresults nemutemo wenyika 5 days after the elections. So ndinoti zvatakadzidza zvese nemibvunzo yataivhunza uye takaona mukana wekuita go through the process yekuvota kubva pavoter registration kusvika pavoter counting and announcement of results. So ndinoti zvatakadzidza ipapo zvakabatsira kune vechidiki zvakatibatsira kuti tione kuti basa reZeki rakambomira sei uye basa ravari kuita nemazvo here.
Tanzwa kuti pakanga paine vatauriri vakuru vakasiyana-siyana, ndevapi vaviri vatatu vamunganongedzera?
Paungano iyoyi pakataura vatauri vakawanda. Njatanga hangu nevemuno muZimbabwe vakanga varipo, Honorable Dr. Kirsty Coventry anova iye mukuru wemayouth muno muZimbabwe na national chairperson weZeki vakanga varipo, commissioner Chigumba vakanga varipo vachitaura zvekare nemayouth vakanga vakaungana paungano iyoyo.
Saka imi sevechidiki makatambirana sei nenhaurwa dzakaturwa nevakuru vakanga varipo?
Isu sevechidiki tinotambira zvakanyanya masangano akafana newaya tiri kuita anotionesa nekuti vhura njere dzedu, nekuti dzimwe nguri ndinongoverenga munewspaper ndobva ndanyarara, asi ndikange ndoramba ndichikomedzerwa nekudzidziswa nekuoneswa mabasa anotarisa kuti Zeka vanonga achiita uye vachitipindura vachitiudza zvavanofanira kuva vachiita. Zvinoisa kurudziro neyatinoti trust muvana vechidiki panyaya dzekuti tiparticipate maelections. Nedzimwe dzenguva tinongoudzwa manewspaper vanotaura vakasiyana-siyana, tombva tasviba nokuora mwoyo, poita yatinoti vota apathy, vana voregedza uro voramba kuenda kunovhota. Asi zvikange zvichibuda pachena zvichionekwa, zvinhu zvinokurudzirwa, zvinotikurudzira isu vechidiki nevamwe vakatirisha nyika inoti vakwanise kuredza kuvhota muna 2023.
Uyo ange ari mukuru wesangano rinoshanda nevechidiki reH Foundation vaJohn Muchenje vachitaura parunare naEvans Zininga weStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, asi vamwe vanhu zana nemakumi matanhatu nevapfumbamwe 169 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana mana ane makumi masere nevana 5484. ukuo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi mana nezvipfumbamwe nemazana mana ane makumi matatu nemumwe 249,431 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yokudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni matanhatu ane zviuru zana nemakumi matatu nechimwe nemazana matanhatu ane makumi matatu nevanomwe 6,131,637 vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana matatu ane makumi masere nechimwe nemazana mana ane makumi mana nevatanhatu 4,481,446. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Dzimwe nawo mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kumusangano wenyaya dzezvemvura uri kuitwa kuSingapore. VaChiwenga vakazivisavo kuti vari kumusangano uyu vachatarisisa kuona kuti Zimbabwe ingatengawo zvombo zvehondo here kubva kunyika iyi. Senator Angeline Tongogara nezuro vakati uori hwanyanya muZimbabwe vachiti upfumi hwenyika huri kupiwa nevanhu vashoma vari pamusoro vanodzivirira avo vari kuita zveuori kuti vasasungwa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 apo makadiko vashamara ari vese Studio 7 ndongotopa musoro pemurume uyo wakarora umweni murume vanhu vaitoziyana zvei zvinorwadza kuti vabereki vapemberere veiti taona muroora muroora watoita apa asi muroora kwai murume umweni zvinorwadza ndichipesirangu ndichiti haiwa mukomana ngaapinde ndini zvangu zvingwingwi kumusha ndobva kuchipinge kwamariya uno ndesouth africa eastern cape
aiwa ndabatikana vanhu vamwari ndinyaya yakaitika kuhonde valley muzimbabwe mune vasikana vakanaka zvokuti dhu ndatenderera zimbabwe ndichitsvaga vasikana vakanaka variko vakawanda zvokuti asi ndopo unowana umwe murume achida kufemera mugodzi neumwe murume vakomana aiwa mwari ndevapindira ndapota ende ndarwadziwa vana vemuzimbabwe vakanaka zvokuti iwo ubva wada umwe murume zvandiremera
koma tanonoka wande.
I want to talking about the dialogue ekukapatwikarozi nanzi United Alliance or something like that, I don't know. Listen bra, we are not going to accept nonsense this time. Now we're talking about the dialogue. What is the dialogue? Iwe nechipati chako ichocho nezanpf batanai mugadzire nyika yacho tuone. Why so scared kuenda kuma general election kana muri party? Why so scared come 2023 by election? Takakuudzai tikati this is a new game, this is a new movement, so come 2023 we are waiting for that. So to say that to you.
Yeah, inini ndini Kruger ndiri kuno kuEastern Cape. Tidoti vamunangaro apa zvavakonawa kutonga ngavasiyirewo umwe amboitawo nenzira yanogona nayo paine kurambira nepachigaro uchiona kuti uri kuonawa kutonga nyika iye sefemili kai yekuti kwanzi ndeyangu hazvizvi zvefemili seuchifi kana usabruk waunonzi kwanzi handihwomudzinza rekwedu aiwa kana munakonewa ngapewo umwe umwe wambozamavo handiti ndozi papa vachiozva kuti vanhu vasiyi vachirova vanhu vachidana vachidana vanenge vari kuona vanhu kuti aiwa hapana zvatei kugarira kuzano peita tiinde kutriplec because vanhu vanenge vachiona kwavanenge vachifarira kwavanenge vachiona kuti uku kuri kuitika zvinhu zvine future saka iwo kana vachiona kuti vakona kutonga ngavapewo umwe wechigaro ichi
pa Studio 7 inndoda kungotaura neya Monzura. Monzura hachisina chake ukanzwa music kana paipa kungotaurwa zvamunzura zvei zviri nyaya nyaya dzekupikisana nevanhu munguza nyaya munzura zvoenda kukoti munzura zvoenda inyaya yekupikisana nevanhu manje next year haana chake next year haana kana MP haana kana kansela anosara ndokutopera kwake uyo asina basa wedu nyaya yemuzvipatara ndoinondirwadza mabatiro emuzvipatara dai mamborwarirwa mamboenda mamboona zviri ikoko aiwa tinongoti ngaapinde ake mukomana.
Ya ini ndinobva papolokwane apa ndonzi nyandoro mucheka tiri papolokwane apa ndirudawo kutaura kuti isusu nhamo yataona muno mujoni umwa munangarwa kazvichiita ngaabve ake sisi ngaimbopinda timboonawo zvimwe zvinyuwa ndaneta nezvisharo izvo bhozi zvokunyengedzwa nyengedzwa nevanhu vasina basa vana munangazava taneta navo chimboisaiwo chamisa timboona akakwanisavo temu yake totsvagawo umwe futi tingodero tichichinja tichichinja kwete kuti munhu wani unotonga 20 years ari 1 aiwa ngaambobvapo munangaza ana basa
pamusoro Studio 7 ndinoitwa Success Progress ndinogara kuno Cape Town ndekumbira kudai Mwari Baba vapindira vaisa hurumende yejekerere CCC vaibatsira yabatsira vanhu vezimbabwe vatambura vazara pasipesi vavakuvengwa nedzimwe nyika nokuda kwehurumende yeutsvanyiriri Mwari Baba ngavapindire Mwari Baba ngavapindire Mwari Baba ngavapindire nevari kumaruwa ngavapindire madzishe mapurisa masoja ngavachinje ngavaende kuhurumende yekusaruzhinji ndatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kambani yeAmerica yeMcDonald's inoti yatanga kutengesa mabhizimisi ayo muRussia anosanganisa nzvimbo dzekudyira kana kuti marestaurants anoita mazana masere ane makumi mashanu 850 uye dzine vashandi vanoita zviuru makumi matanhatu nezviviri 62,000 zvichitevera hondo iri pakati peRussia neUkraine. McDonald's inoti haichakwanisi kuramba ichiita bhizimisi muRussia ichiti zviri kuitika munyika iyi hazvienderani nezvinangwa zvekambani yeMcDonald's. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nomudzimai wavo amai Jill Biden nhasi vanotarisirwa kushanyira guta reBuffalo mudunhu reNew York kunosangana nemhuri dzevanhu vakapfurwa vakafa nemusi wemugovera. Murume wechichena ane makore gumi nemasere anonzi akapinda musupamaketi iri munzvimbo yeBuffalo inogara vanhu vatema vazhinji akatanga kupfuura vanhu vatema muchitoro ichi pakafa vanhu gumi. Murume ari kunzi akapara mhosva iyi anonzi anotevera vanhu vane rusarura vasingadi vanhu vechitema kana mamwe marudzi. Nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo vanoti vanhu vechichena vazhinji vave kutya kuti vanhu vemarudzi asiri echichena vava kuwanda muAmerica zvinova zvinovatyisa. Vamwoyo vanoti izvi zvinoonekwa kuti zvakaitirwa muruvengo rwevanhu vechitema nevamwe vasiri vechichena.
Chekutanga toda kuti nematambudziko kune mhuri dzashayo dzarasikirwa nehama dzavo paincidendi yataona incident yaitiwa nemunhu ari racist munhu asingafarire vanhu vatema or ndingangoti anyone vari non-white munhu according zvatiri kunzwa munhu agara ari munhu ane maissues aikasinga munhu angasingafaniri kuti awane kutenga weapon futi akashandisa R15 ifuti yatirugara tichinzwa madebates achiitika Congress kuti futi haizi futi inofanira kuvhumidzwa kutengwa nevanhu ifuti dzakagadzirirwa nyaya dzehondo and also I think inofanira kuti ichinjwe magazini ayo kuti isaite fully automatic sezvairi because ifuti inouraya vanhu vakawanda. Saka zvoratidza kuti problemu yefuti muno muamerica iri kuramba ichienderera mberi. It's worse in a case yaitika kuBuffalo because kwanga kune nyaya yeracism mukati.
Iyo nyaya yefuti yamuri kutaura kuti inyaya iri kuramba ichinetsa muamerica chinotadzisa kuti Congress iite mutemo unogona kuti vanhu vasatakura kana kushandisa futi kana kutenga futi dzorudzi uku chii
chiri kunyanya kunetsa maRepublicans muparliament mucongress maRepublicans iwo ari kuti second amendment yeconstitution yeamerica inovhumidza umwe neumwe munhu kuti ave nefuti kuti azviprotect and therefore vanotowana support yakawanda panyaya dzemari dzinobva kuNRA. NRA iNational Rifles Association ndiyo union yaningati organization hombe association inorepresenta magun owners and vanocontributa chaizvo kumacampaign mapolitical campaigns emaRepublicans aya kuti vakwanise kurana macampaigns avo so because of that in the fact yekuti most Republicans ndivo vanofarira zvefuti izvi masupporters avo so masenators aya nemacongressmen vari divided on party lines kuti mutemo uchinjwe so that kuisiwe marestriction kune vanhu vangatengeserwe futi especially vanhu vanozikana vane maproblems mamental issues or people who have violent tendencies or vanhu vanozikanwa kuti havazi stable vanhu vasingafaniri kuti vapuwe mukanwa wekuti vatenge futi dzakaita semaR15 ati kuona aya ari kuuraya vanhu.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inomisa kwemwedzi mitanhatu kubhadharwa kwemutero pane zvimwe zvinhu zvinounzwa munyika zvakaita seupfu, mafuta, mupunga, shuga nezvimwe. Sangano reNational Consumer Rights Association kana kuti NACORA rinoti kukwidzwa kwemitengo yezvinhu kuchaomesera vanhu vagara vane mutoro mukuru pamusoro pemihoro yavo mishoma. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nhasi vanotarisirwa kushanyira guta reBuffalo muNew York kunosangana nemhuri dzevanhu gumi vakapfurwa vakafa mune imwe supermarket nemusi wemugovera.
Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nawo. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.